Francis, I think that can appear before the judge to have a bail application ready to Tisadaira. So judge was 86 such kind of objections. He wants also to write the judgment. So he postponed the matter to Friday at 9 in the morning.
Vachuchisa vari kuti kudii, vari kuwirirana nemi here kana kuti vari kupikisa kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Vachuchisa vari kuramba vari kuti zvemi musungwa wenyu haasi munhu anorindisika because paakataya kuda kusungwa akaita kunge akaramba kusunga vapurisa vakagara 4 hours vari kunge chegedhi. Vachirambidzika kupinda saka vazopinda ndobva vamuona akawanda zvinova zvizvizatichirambawo futi isusu kuti kuti aiwa ka mungatini munhu ari kuanganyine deo nekuti imi makaurawo kuti makawanda and zvanga zvichiitikawo ipapo zvacho masekanzenzi earesi yacho anga akatika kuti munhu atotyawo tinondaika aida kutiza haana kwaimbotiza achienda but akatyisidzirwa nekuti makanga mauya makawanda vachanga vatori nefuti. Saka munhu sound also kurisawo ezvemene kuti atizewo awanje ave nekutyawo ndobva zvainga zvatitya panguva yacheyo bhikaze haana kubira akasangana nazvo ende vakaita kunge ipo vari kutsvaga munhu akaita serobha ijaso innocent person ari ecivilian anga asingatombozivi kuti kana kusanganidzana nezvinhu zvakadaro.
Papuwa here chikonzero chekuti sei mumwe mutongi akatanga kunzwa nyaya iyi akati haakwanisi kuenderera mberi?
Zvanhasi hatina chatakaudzwa chitambo ichiita izvozvo mutonga rekodhi pamazuva aperayo pakanga pangotaurwa mutongi akangopa decision yakakati ndakuenda over ne handina zvandinotaura about this matter ndobva angonyararawo. Saka tina zvatabvunza iti hatina kodzero kuti timbvunze tangopindawo pamberi pemumwe mutongi munyowani